ndinoba pindura ndichiti kana munhu ari president haazosii chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kucampaign. Maprivileges of being an anchorman. Vana biti pavakanga vari maminista taakuenda kumacampaign vaifamba nemabhenzi avo ebasa. Saka hapana chambochinja. It's part of the culture yataigara tinayo in politics yokuti when you are in office you continue using your official privileges during an election. And takawirirana patainyora constitution kuti government does not get dissolved before the election. Toramba iripo namaprivileges anoenjia maministers anoramba aripo kusvika paane government new one in office. Saka hapana chinofanira kushamisa ipapo.
Ko zvavari kuti dzimwe nguva panopuhwa mombe paya panobva paibatanidzwa nemusangano weZANUPF.
Handisati ndaona mombe dzichipuhwa parali. Chandakaona ndechokuti minister of agriculture arikuita mafunctions ake saminister of agriculture opa mombe inova government program yagara iripo. Kana paine vari kunetseka nokuti minister uyu inhepo yeZANUPF that's our constitution ndozvainoita. Minister anobva from a political party. Saka sometimes you may not find the difference so easy. But ari vari kuita very clear kuti panapa ndiri minister of agriculture ndiri pamombe as a government empowerment program. Zvakangonakanaka chose.
Pane imwewo nyaya yataurwa nhasi navachamisa vari kumasvingo uko kuti havaoni komiti yakaumbwa navamunangagwa yekuti irwise uori iri muhofisi mavo ichishanda. Munoona senyaya iyoyi?
Vamunangagwa vachitoti vatore bandiko rokurwisa uori hupinde muhofisi mavo vakatoitira kuti komiti iyoyo iwane simba guru kudarika painenge yakamira yoga. Asi zvinozvidzana. Anti-Corruption Commission ichange ichizvidzana namainvestigators anenge ari pasi peofisi yapresident kuti iwane simba rokusatya kurwisa uori. Ndozvavakatozviitira ende chinhu chakanaka ichocho.
Ko tombotaurawo panyaya yekutsvaga rutsigiro, muri kufara here nezviri kuitwa kusvika pari zvino zvekuti munotarisira kukunda zvine mupindo?
ZANUPF yakatohwina. Payakangounza new dispensation ndopakapera game. Yakatohwina kugara, saka basa riri kufamba. Taitori mundima avari kukwidzana nesu vari kuita chirango chakanyorwa muconstitution kuti kunofanira kuitwa maelection. Akahwina anotozikanwa. Vamunangagwa neZANUPF vari kurova claim majority.